manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemuvhuro Gumiguru 30, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano rinomiririra maparamende pasi rese reInterparliamentary Union IPU riri kushushikana zvikuru nekuramba kwevaimbove mumiriri weZengeza West vaJobsikala vari mujere vasati vatongwa. Bato rinopikisa reCCC pamwe nevakazvimirira musarudzo yeGutu West by-election vari kuchema-chema nemhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuitika mudunhu iri. Hurumende inoti ichabatsira varimi vanoshandisa mvura yemadiridziro nechidimbu chemari pamari yavanenge vabvisa pakubhadhara mvura yavanoshandisa mumwaka uno wekurima. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomiririra maparamende pasi rese reInterparliamentary Union IPU riri kushushikana zvikuru nekuramba kwevaimbove mumiririri weZengeza West vaJobsikala vari mujeri vasati vatongwa, pamwe nekudzingwa kwenengo muparamende kwenengo dzeCCC. Sangano iri rinoti richatuma nhumwa dzaro kuZimbabwe kuzoongorora nyaya idzi. Godwin Mangundla anotipa nyaya inotevera.
IPU yakatora danho iri pamusangano wayo uchangobva kuitwa kuLuanda, Angola, mushure mekunge CCC yanyora kusangano iri ichitsutsumwa nemabatirwo ari kuitwa nhengo dzayo. Mutevedzeri wemutauri weCCC zvakare vari nhengo yeIPU, Gift Ostalo Siziva, vaudza Studio 7 kuti IPU ichaongorora nyaya yavasikala nedzimwe.
Yakaita recommend through its human rights committee kuti pauye delegation inoita investigate the issue yekusungwa kwavasikala nekunyima kwavo bail.
Vati wechikwata ichi chichaongororawo nyaya yekudzingwa kwenhengo dzeCCC muparamende.
Saka ndonyaya dziri kutariswa, and isusu appreciate the effort yakabva kuIPU. We appreciate the effort iri kubva kuregion.
Vanokokera nhengo dzeZANU PF muparamende vapupuraito garepi vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vasingazive nezvedanho reIPU, vati chingave chinhu chakanaka kuti chikwata cheIPU chiuye kuZimbabwe kuti chizozvionera chokwadi, vachiti vanhu havawanzi kutaura chokwadi pavanotaura nyaya dzavo. Vatiwo vakasununguka kuudza chikwata ichi chokwadi kana chichinge chauya kuZimbabwe.
Tinezvo kutaura zvakawanda nekuti tinoziva zvakaitika maelections asina asati aitwa.
IPU haina kutaura kuti chikwata ichi chichauya rini, asi inoti haisi kufara kuti vasikala vagara mutirongo kwenguva refu vasati vatongwa uye vari kunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Izvo inoti kutyora kodzero dzavasikala. Vakafanobata chinzvimbo chemukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vatambira danho reIPU vachiti nyaya yavasikala inoshungurudza zvikuru, uye sangano ravo rakatoimhanyara kuAfrican Commission on People and Human Rights.
Tiri kutotarisirawo kuti kuti African Commission naiyewo ichadawo kuongorora kuti hapanawo here zvimwe zvinhu zviri kutyorwa.
Chikwata cheIPU chinotarisirwa kusangana nevakuru vakuru muhurumende, paramende nenhengo dzayo pamwe nemasangano akasiyana-siyana. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauri weNational Assembly vaJacob Mudenda, asi IPU inoti vaMudenda vakauza komiti yayo inoona nezvekodzero dzenhengo dzeparamende, Committee on the Human Rights of Parliamentarians, kuti vakasununguka kutambira chikwata cheIPU. Mwedzi uno, maseneta mapfumbamwe nenhengo gumi nena dzeNational Assembly dzeCCC dzakadzingwa muparamende mushure mokunge vanozviti ndivo vakafanira kubata chinzvimbo chemunyori mukuru muCCC Vasengezo Chavangu, vanyorera kuparamende vachiti nhengo dzeparamende idzi dzainge dzisamirire zvido zvebato ravo. Asi CCC inoti vaChavangu havasi nhengo yebato ravo, uye zvichakadai vasikala nhasi vasvitsa makore makumi mashanu nerimwe kuberekwa, asi zuva iri rasvika vari mujeri umo vagara mazuva anodarika mazana mashanu vasati vatongwa. Vasikala vakorokotedzwa nekeke ravapiwa nemudzimai nevana vavo, shamwari renhengo dzeCCC mudare, umo nyaya yavo yekukonzera mhirizhonga yange ichifanira kunzikwa. Nyaya yavasikala haina kuzoenderera mberi sezvo magweta avo asina kuya kudare. Nyaya yavo yari kuzonzikwa musi wa14 Mbudzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Batore Citizens Coalition for Change, kana kuti CCC, pamwe nevakazvimirira musarudzo yeGood to West by election, vari kuchema-chema nemhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuitika mudunhu iri pamberi pesarudzo ichaitwa musi wa11 Mbudzi. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Bato reCCC rinoti nhengo dzaro mbiri dzinoti amai Ana Chuma pamwe navaBen Mumanyi vakarohwa zvakaipisisa nevatsigiri veZANPF pakupera kwesvondo kuChatsworth, uye vamwe vatsigiri vavo vakadzingirirwa vachitsvaga rutsigiro nezviro pastoro zvekwaMatizha. Amai Chuma vanoti vakarohwa apo vakaonekwa vakapfeka hembe yeCCC.
Bunga shoko, wakandiita zvandisati ndakaona, hamugarisani wedu wemunzvimbo mu32. Asi wakashinga kundikumura hembe pamuviri wangu nevamwe wake vakandikurura, ndikasara ndiri munhu asina kupfeka. Ndakarohwa zvokuresa, asi wandakambairohwa.
VaMumanyi vanoti vakatemwa nezvitinha pazvitoro zvepaChatsworth. Vaviri ava vanoti vakamhanga nyaya iyi kumapurisa ekuChatsworth, asi vakavarohwa vasati vasungwa. Vari kumirira CCC musarudzo iyi vaEfrem Morudu vatenda kuti vatsigiri vavo vari kurohwa, vamwe vatotiza misha yavo.
Mota dzachona dzirikungofamba dzichidzingirira, kana kutoti atosvika kunzvimbo yaari kukambena, vanhu vanofanira kutomanya vari mberi kwemota, vamwe vari kumashure kwemota achivashidzira zvisingaiti. Saka nokudaro tsika yakatogwa kunana Gutu South uko yekuti vanhu vanokambena nokurohwa vanhu.
Imwe nhengo yeCCC kwaGutu, Valoid Mfudze vatiwo kuGutu West kwaberekera ingwe.
Ichokwadi chiri kuitika muGutu West, kuona kuti mhirizhonga iri kuenderera mberi, vatsigiri vemusangano weCCC vachishungurudzwa vachirohwa nevanhu veZANUPF, masupporters eZANUPF, zvinoratidza kuti chiri nemuriro wayo haisiyani nawo.
Vari kukwidza vakazvimirira vaMartin Mudzingwa vanoti vatsigiri vavo vari kuteverwa kana vabva kumisangano yavo vachityidzirwa nerufu.
Kuti Western ari kuvhundusirwa wena iya vari kupromiswa vanzi kune operation yekuzovavhundusira kutanga mangwana apa, vari kuvhundusirwa chaizvo. Sarudzo haingabudi zvakanaka, nokuti kana vanhu vachivhundusirwa vachishaya zvichitadza kana kuita mamiting, hatina maitiro okuti tingazoona sarudzo ingava free and fair.
Hatina kukwanisa kubata vari kumirira ZANPF musarudzo iyi vaJohn Paradza, sezvo vanga vasingadayire nhare yavo kana kupindura tsamba mbozha dzatavatumira. Asi mutauriri weZANPF mumasvingo vapepukai chiwewe varamba izvi vachiti bato ravo hariiti zvemhirizhonga.
Isu sebato riri kutonga reZANUPF hatikurudziri mhirizhonga. Purezidendi wedu baba vaMunangagwa vanotikurudzira kuti tiite sarudzo murunyararo pasina kurwisana nevemapato anopikisa.
Mutauriri wemapurisa munyika vaponya tivati havasati vanzwa nezvenyaya iyi nekuti vanga vasati vasvika muhofisi yavo sezvo vanga vane misangano negurukota ravo. Vati tizofona asi vanga vasingadairi nhare yavo.
Ka meeting kwa minister ndiyani handisana mboenda kuofisi ndiyani ndifonera 30 minutes handitoriko kuofisi.
varikukwidza musarudzo dzeby election iyi vanoti vamorudu veTCC vaparadza veZANPF varodzwa nekurwa veNational Constitutional Assembly kana kuti NCA navamudzingwa avo varikukwidza vakazvimiririra. Sarudzo iyi iri kuitwa nekuti vaChristopher Mutonhori Rhodzi vanova murume wegurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Bhabhura Rhodzi vakashaya mukupera kwachikumi mutsaona yemotokari iyo yakaonekwa nevamwe sekunge yaive nechekuita nezvematongero enyika mushure mekunge vapesana nevamwe vebato ravo reZANPF zvakazoita kuti varambidze kukwidza musarudzo dzekutsvaga vaizomirira ZANPF musarudzo iyi. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Hurumende inoti ichabatsira varimi vanoshandisa mvura yemadiridziro nemari inosvika zvikamu makumi matatu nechimwe chete kubva muzana kana kuti 31% pamari yavanenge vashandisa pakubhadhara mvura yavanoshandisa mumwaka uno wekurima. Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Izvi zvataurwa negurukota rinoona nezvekurima Dr. Anxious Masuga nhasi muHarare pamusangano wavaita nevatori venhau.
Mwaka watakatarisa nawo unotarisirwa iwo kuva nemvura shoma. Zvakadero hurumende yaona zvakakosha kuti ava vanoita madiridziro vawane rubatsiro rwokuti vakwanise kudiridza zvakakwana vasingavhunduki kuti mari ndozobhadhara sei. Zvinoitawo kuti avo vanga vachifunga kuti inondotanga sei asi mutengo wemvura uchidhura zvinoti vaivavo vauyewo vaite basa sezvizvi.
Vamasuga vaenderera mberi vachiti chirongwa chehurumende chekuwanisa varimi mbeu chiri kuenderera mberi uye chakavandudzwa mwaka uno.
Zvichakadero vanenge vapedza vanobva vatowana zvikwanisiro zvavo zvefertilizer zvembeu uye gore rino richava gore rokutanga kuti hurumende ikubatsire varimi vanoita pfumvudza intwasa nemushonga wokuti uswa bundo riya rinozoita kana taita pfumvudza kusakura kuite kushoma.
Mukuru wesangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti hurumende yatora danho rakanaka asi zvinodawo kuti varimi vashandise mvura yemadiridziro zvine ungwaru.
Pane zvimwe zvose pakuda kushandisa dzimwe nzira dzekushandisa mvura zvakachenjera zviya zvatinoti climate proofing zviya izvi, kureva kuti mvura hatichangoipfachuri sezvatatichiita nekuti kwatiri kuenda uko nenyaya dzeclimate change mvura iri kuramba ichiita shoma. Saka takufanira kuishandisa neungwaru.
Asi mukuru wesangano rinomirira vakadzidza kurima kuzvikoro zvepamusorosoro reCoalition of Agricultural Graduates of Zimbabwe vaDixon Kubakacha vati kunyange hurumende yatora danho iri matambudziko ari kusangana nevarimi akawanda zvikuru.
Tachikumbira zvakanyanya kuti hurumende yedu isatarisa nyaya yemvura chete sekuti akawanda matambudziko anosangana nevarimi ari kudya maprofits avo. Tine zvinhu zvakadai senyaya yemitengo yamafertilizer chaiwo ari kudhura mafertilizer, mitengo yembeu yatingati certified seed iri kudhura zvakanyanya. Tikatarisawo zvakare mafuta, the cost of implements, labor costs, diesel, kwaya matrekta nezvimwe zvakadaro. Izvi zvinhu izvi zviri kuremera varimi zvakaonyanya zvekuti kazhinji kacho vanosara vakungorima havo asi maprofits ese apera kusvetwa.
Murimisi mukuru kukambani inotengesa mbeu yeSeedco amai Wendy Madzura Matashu vati zvakakosha kuti varimi vashandise madiridziro mukurima kwavo.
Varimi vanokurudzirwa zvakare kuti vapinde pachirongwa izvo zvemadiridziro. Hazvinei nekuti vanenge vachirima ndima dzakataramuka zvakadini. Kunyange vaine ndima doko kana ndima dzepfumvudza kana kuti vachirima ndima dzakataramuka macommercial farmers kana vaine madiridziro, vanokwanisa kubatsira mbeu kuti iwane hunyoro panguva inenge yamboenda mvura yatingati mid-season dry spells kana kuti kana mvura ichinge yakasika kuenda yatingati premature termination of the season.
Vamasuga vati kutaura kuno mapindo agadzirira kurimwa pasi pechirongwa chepfumvudza ava kusvika mamiriyoni mana emahekita. Bazi rinoongorora mamiriro ekunze rinoti Zimbabwe iri kutarisirwa kuwana mvura yakaringana ichienda kunoita shoma mumwaka uno wekunaya. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Hondo iri muIsrael neHamas yapinda musvondo reChina. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden avo vari kutsigira Israel muhondo iyi vachikurudzira mutungamiri weIsrael vaBenjamin Netanyahu kuti vakoshese upenyu hwevanhuwo zvavo vari muGaza. VaBiden vakurudzira vaNetanyahu kuti vabvumidze masangano akazvimirira akaita seUnited Nations kuti akwanise kuendesa chikafu nezvikwanisiro kuGaza, uko vanhu vazhinji vasina zvekudya nemishonga yekushandisira vanenge vakuvara. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Mavelas Mhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi yezvematongerwo enyika vave kushanda vakazvimirira muzvinafundo Gadziro Gwekwerere kuti tinzwe maonero avo.
Hondo yeIsrael ine Hamas yakatooma, uye kupera kwayo ndinoona kuchinetsa, nokuti kunetsa kwayo kwakupindira muvanhu atinoti macivilians aya. Macivilians ari muGaza nawo akutongoatakwa, akutongourawa mazhinji acho kuburikidza nehondo yeyo iriko.
Semaonero enyu nezvamuri kuona zviri kuitika pari zvino muhondo iyi pakati peIsrael neHamas, munoona remangwana rakamira sei takatarisa dzimwe nyikawo dzepasi rose?
Inini maonero angu ndokutoti nyika dzakawanda kana hondo iyi ikasangwarirwa dzinokwanisa kutoda kupindira dzichitora mativi nevari kurwa ivavava, zvichiburukidza nezvitendero zvakasiyana-siyana zvepasi pano zvinosanganira icho tendero chechikristu, chechijudha nechiislam. Saka handizivi hangu kuti zvichagoma sei, asi maonero angu pane nyaya, nokuti tatombonzwa munhau dzichangopfuurawo mazuva aya kuti mukuru weIsrael anga achitoti uchatuma mauto epasi, mafoot soldiers, kuti atopinda ikokoko kuGaza vandodhurana. Saka kana patodere ipapapo panonetsa, uye tatoonawo mamwe vakuru venyika dzimwe vachitotaridza rutsigiro rwavo kumativi maviri ari kurwaya.
Tombotarisa zvingangowanikwa zvichibva muhondo iyi yeIsrael neHamas takatarisa upfumi hwenyika yeZimbabwe.
Tinoona kuti mafuta ekufambisa akawanda anobva kuMiddle East, naizvozvo akange akushayikwa kuburukidza nehondo iriko iyi. Mitengo wemafuta iwaya ekufambisa muZimbabwe uchakwira. Kana mutengo wamafuta wakwira, zviwanikwa zvomuZimbabwe kana zvinotengeswawo, chingava chingwa, zvokudya, zvokufuga, chese chinotengeswa muZimbabwe nacho chichatokwirawo kuburikidza namafuta iwaya. Saka zvinhu zvichatowedzera kuomera zvizvarwa zveZimbabwe, nokuti mafuta akwira, zvese zvichangokwirawo.
Avo vange vari nyanzvi yezvematongerwo enyika vave kushanda vakazvimirira muzvinafundo Gadziro Gwekwerere, vange vari parunare kuNew York naMavelas Mhlanga Nyahuye weStudio 7. Komiti yeNational Assembly inoona nezvebhajeti inoti ichange ichitora pfungwa dzeveruzhinji nezvebhajeti ra2024 ichishandisa madande mutande nenhepfenyuro chete. Izvo zvashorwa nevamwe vanoti nzira dzakadai dzinotadzisa vamwe kuti vape pfungwa dzavo. Mutori wedu wenhau Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Komiti yaita musangano wepadande mutande nhasi mangwanani ichishandisa Zoom kuti inzwe kubva kune veruzhinji. Sachigaro wekomiti inoona nezvebudget vaClemence Chiduwa, vanovamiriri weZaka South mudare reparamende, vaudza Studio 7 kuti havasi kukwanisa kuunganidza veruzhinji sezvo pasina nguva.
Tione kuti makomiti akasarudzwa titulete, saka patakasarudzwa kuti tane makomiti nepanofanira kupresentwa budget, papa sina time yokuti tikwanise kuita mafysical visit, saka hatina kuzoita mafysical consultation.
VaChiduwa vati vafadzwa nepfungwa dzanga dzichipiwa nhasi, vachiti vachange vachinzwawo pfungwa dzevanhu kuburikidza nezvirongwa zvichaitwa panhepfenyuro dzeZimbabwe Broadcasting Corporation, Radio Zimbabwe neNational FM nhasi manheru. Asi mugari weMuharare amai Otilia Chikandira vashora nzira dziri kushandiswa nekomiti kutsvaga pfungwa dzeveruzhinji, vachiti vakawanda havana zvikwanisiro zvekuenda pamadande mutande. Mutande kana kufonera kunepfenyuro.
Kadai watongofambira vanhu munharaunda wounganidza vanhu, vanhu votaura zviri pamoyo pavo, wachipa zvichemo zvavo panguva iyoyo, kwete zveonline izvi, vashoma vamwe vana mafoni acho anoenda online, vamwe data rinonetsa nekuoma kwakaita upenyu. Ndingawane mari yokutenga data zvichitadza kutengera vana chingwa. Hazviiti.
Izvi zvatsigirwawo navainnocent Dzengwe, avo vatione kuda kweurombo huri munyika. Zvange zviri nani kuti dai komiti yakwanisawo kuenda kumisha inogara veruzhinji.
Panhau yekuita budget online, maconsultation online, anoomera vanhu vakawanda, because hatisi tese tinenge tine mafoni anoita kuti ashade online. One, two, hatisi tese tinenge tine mari dzokutenga mabundles kuti tikwanise kunge tichitaurana tichinzwanana nenguva. Saka ichi tokumbira kuti dai zvichigoneka mamps vachiuyawo maconstituency vachiunganidza vanhu, vanhu vachibvunzwa izvo, vachitaura zvavanenge vachitarisira kuti zvavanodawo pabhajeti redu.
Gwaro rinoratidza waro webhajeti ra2024 kana kuti 2024 National Budget Strategy Paper rinoratidza kuti hurumende iri kutarisira bhajeti rematrillion makumi matatu nematatu nerimwe chete, kana kuti 33.1 trillion ari madhora emunyika. Gwaro irinotiwo hurumende ichaita zvirongwa zvokuti vane mabasa akakosha munyika vasaramba vachienda kune dzimwe nyika kuona kuti vashandi vehurumende vanenge vachishanda sei, pamwe nekuona kuti hurumende hairasikirwi nemari pakutenga zvinodiwa nehurumende. Bazi rezvemari rinozivisa mari inenge yapiwa kumapazi akasiyana siyana ehurumende munambudzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Ngatimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumiririri weAmerica kuJapan, Rahm Emanuel, vanoti nyika yeAmerica yatanga kutenga kudya kunobva mumvura kana kuti seafood kuti vagone kupa mauto eAmerica ari muJapan zvekudya. China yakambomisa kupinda kwezvekudya kubva kuJapan, vachiti Japan yakange ichivhurira mvura yakasviba mugungwa. Vaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaMike Pence vakabuda musarudzo yekuva mutungamiri webato remaRepublicans anozomiririra bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika. VaPence vanonzi vanga vachinetseka kuwana mari yerutsigiro rwekuti vagone kuzvishambadza nekutsvaga rutsigiro muvanhu. Kushaikwa kwemvura munyika nekusamira zvakanaka kwemafambisirwo emasiweji kunonzi kuri kukonzera chirwere chekorera kuti chipararire munyika. Kune dzimwe nzvimbo zvikuru muHarare neBulawayo, vanhu vanopedza mwedzi yakawanda vasina mvura, ukuwo mapombi emasiweji achiputika mumaguta. Izvi zvinonzi zvave kuita kuti vanhu vaende kunochera mvura isina kuchena. Chero hazvo, wandu hwevanhu vafa huri ushoma pane vakafa muna 2008 pakakurumbira chirwere ichi munyika, pachiri kutyirwa kuti uwandu hwevanhu vari kurwara nekufa nekorera hunogona kuwedzera sezvo mwaka wemvura waswedera. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mutungamiri wesangano ravana mukoti reZimbabwe Nurses Association, ZINA, vaEnoch Dongo, kuti tinzwewo maonero avo.
Ichokwadi kuti tiri kusangana nedenda rekorera rinova iro ratekeshera munzvimbo dzakawanda sekutaura pamaita muno muZimbabwe, kusanganisira kumarural areas, kumareserva kwedu, kunana Bohera, Chipinge nedzimwe nzvimbo, uye zvimwe mumadhorobha makaita semuno muHarare. Dambudziko iri idambudziko redu tose. Isusu kuziva kwedu nekuona kwedu tinoona kuti tatarisana nedambudziko ratinofanira kutora responsibility
tose senyika kubva kuvagari kusvika kuhurumende harichada kuti tinyanye kuita sakunongedzana tichiti pamwe nhingi ndiye adai pamwe nhingi ndiye adai.
Ngatitarisei kuti chiri kunyanya kukonzera kuti denda iri riwande munyika chii?
Kolera kutapurira kwayo ndekwekunge tisina kuita utsanana, kumwa mvura isina kuchena, kusageza maoko tabva kuchimbuzi, kana kuti tabata pambobatwa pamwe nemunhu angaine kolera tozotora todya toisa mukanwa. Saka ndiyo nzira yacho inoita kuti tiwane kolera. Zvinoreva izvo kuti chirwere chinokwanisa kupresendeka, chokwanisa kudzivirireka zvakanyanya nevanhu.
Hurumende inenge ichisungirwawo kumira iri papi mukunetsa kwedenda irori sezvariri kuita munyika mazuva apera esaya?
Hurumende ine responsibility zvakare kumeka shuwa kuti nzvimbo dzose dzawana mvura yakanaka yakachena yekushandisa inoshandiswa nevanhu, kusanganisira even vari kumaruzevha vanoda mvura yakanaka, running water yakachena, mvura inobva inoita kuti vasabatira tidzikisire tirijuse kutapurira kuchirwere ii.
Pane vanotaurawo nyaya yokuti mvura dziri kumwiwa mumaguta mumatunhu umu nemapombi emasuweji zvinoputika putika. Izvi zvinobatawo papi mukuwedzera chirwere chekorera ichi?
Mumadhorobha tinoona kuti kune nzvimbo dzinonga dzichiputika masuweji, zvoita izvo kuti mvura inonga isikafambi zvakanaka pasina mvura yakachena ichimbokatwa, vanhu vechimbopota vakushandisa mvura dzisina kunyatsokuvhenekwa, zvakafanana nemigodhi dzinocherwa mudzimba dziya.
Mochikurudzirawo zvipi kumhuri yeZimbabwe?
Isusu tinokurudzira kuti prevention is better than cure, zvichireva izvo kuti kudzivirira kuri nani kudarika kuzorapa. Saka mukaona denda rekorera munhu kana zviri chipa kuti tidzivirire kuti munhu asatomboibatira kune kuti aibatire akumhanya kuchipatara, taakuita overwhelming, taakuzadza zvipatara. Zvinova izvo zviri kutatarikawo panyaya dzemishonga nezvimwe zvakadaro zvekushandisa. Saka tiri kuti tinotarisira kuti vana veZimbabwe, ruzhinji rweZimbabwe kusanganisira hurumende, ngatiisei musoro pamwe chete tiite zvinhu zvekuti tipedze denda rekorera iri, especially now kusati kwatanga kunaya. Nekuti pakunotanga kunaya madenda rakaita sekorera anotanga kuwanda kudarika nguva yekupisa kuchinge kusiri kunaya.
Avo vange vari mutungamiri wesangano ravana mukoti reZimbabwe Nurses Association ZINA vaEnoch Dongo vange vari parunhare kuHarare neStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk nhasi na8 Manheru tiri kutaura nezvenyaya yekusungwa kwavasikala avo vagara mutorongo kwemazuva akawanda havasati vatongwa kana kupiwa mvumo yekuti vawaniswe mari yechibatiso. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Sangano rinomiririra maparamende pasi rese reInterparliamentary Union IPU riri kushushikana zvikuru nekuramba kwevaimbo vemumiriri weZengeza West vaJob Sikala vari muturongo vasati vatongwa. Bato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC pamwe nevakazvimirira musarudzo yeGood to West by Election vari kuchema nerekuti mirizhonga yezvematongerwo wenyika iri kuitika mudunhu iri yawanda. Hurumende inoti ichabatsira varimi vanoshandisa mvura yemadiridziro nechidimbu chemari pamari yavanenge vashandisa pakubhadhara mvura yavanoshandisa mumwaka uno wekurima. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro. Ndini Evans Zininga, ndokusiyai muri mumaoko aTaboka Ncube achikupai nhau mururimi rweisiNdebele.
Muzika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ola mngela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 30 Mfumfu 2023 uTaboka Ncube. Endabeni zethu lamhlanje. Abenhlanganiso Interparliamentary Union IPU Assembly basola ukuhlaliswa ejele kwesikhathi eside kwengumeli wezengeza westedala lephalamende umnumzana Jobs Kala owe-Triple Sim.
Siyakwazi ukubana after our disengagement from parliament sabhalela ke ama-international parliamentary forum anjenge-Pan-African Parliament, SADC Parliamentary Forum, le-International Parliamentary Union. Lapho ke esabhala khona two issues, indaba yokuqala indaba ye-detention ka-Honorable Sikala.
Uhulumende uthi usehlise umthelo wamanzi asetshenziswa ngabalimi okuthelezela ngesilinganiso esedlula amajumi amathathu ekhulwini i-31%. Umongameli Joe Biden weMelika usekhuthaze inhloko kahulumende yele-Israel uMnumzana Benjamin Netanyahu ukuthi avikele uzulu njalo avumele ukuthi uncedo lokudla imithi lezembatho lungene eGaza. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulumsakazo. Abenhlanganiso ebunjwa ngamalunga amadala ePhalamende emhlabeni jikelele Interparliamentary Union basole kakhulu ukuvalelwa lokuhlaliswa ejele kwesikhathi eside kwayengumeli wezengeza westedala lePhalamende umnumzana Job Sikala owebandla eliphikisayo ele-Triple Sim, kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuza ngemva kokuba ibandla le-CCC likhweze isicelo enhlanganisweni le AIPU Assembly ebunjwa ngamalunga amadala ePhalamende emhlabeni jikelele emhlanganweni oqhutshelwe kwele Angola ngeviki edluleyo. Abe-CCC bakhonona ngokuxotshwa kwamalunga abo ePhalamende angamajumi amabili lantathu 23 lokuvalelwa kukaSikhala besithi kuveza ukuba eleZimbabwe alisela mbuso wentando kaZulu. Idale le-IPU lihlela bika ukuba lizathumela iqula elizazocubungula ngokuhlukunyezwa kukaSikhala lokuxotshwa kwamalunga awe-CCC ePhalamende ngozithi ungunobhala we-CCC umnumzana Sengezo Chabangu. Ekhuluma ngalokhu, umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Osalo Siziba olilunga le-IPU obesemhlanganweni owenzelwe e-Angola uchasisa kabanzi inyathelo labo leli.
Liyakwazi ukubana after our disengagement from parliament sabhalela ke ama-international parliamentary forum anjenge-Pan-African Parliament, SADC Parliamentary Forum, le-International Parliamentary Union eyahlangana ke ngeviki edlule e-Angola. Lapho ke esabhala khona two issues, indaba yokuqala indaba ye-detention ka-Honorable Sikala. You know ukuthi wabotshwa a member of parliament and this Zimbabwe is a member of the IPU. Okwesibili, indaba yokukhitshwa kwama members of parliament ngendlela ke engekho emthethweni.
Usiziba wazise ukuba rabasoze vaphelele ku-IPU kuphela esithi inhlanganiso ezifana leyomanyano wamazwe abensundu e-African Union leyomhlaba e-United Nations kuzamele baziswe ngesimo eseZimbabwe. Kodwa umholi we-ZANU-PF edayile ephalamende umnumzana Pupuraito Karepi uthi akula kuhlukuluzwa okwenziwa usikhala, ethi bazimisele ukutshela iqula leli iqiniso nxa lingeza kwele Zimbabwe.
But should they come and or should they have the intention to come?
Nxa bengafuna ukuza eZimbabwe kuzabe kulungile ukuze bathole iqiniso. Abantu bayachiya iqiniso batshele amazwe aphandle amanga. Sizimisele ukuba kababuye sibatshele iqiniso. Akulani lebandla lethu lohulumende zindaba zabo.
Ingcitshi kwezombusazwe zithi lokhu kuqakathekile ukuze amanye amazwe ancedise ekulungiseni inhlupho ezibhekane leZimbabwe. Enye yalezingcwethi esebenza nenhlanganiso ye-Revolutionary Research Institute of Zimbabwe umnumzana Chenisa Ntunga kwa uthi mhlawumbe lokhu kuza kwenza ezinye inhlanganiso zomhlaba zikhangelisise kabanzi udaba lombuso waseZimbabwe.
Kunzima ukuthi umuntu ekhulume ukuthi kungenzakalani. Kuqakathekile ukuthi i-IPU iyabuya, kodwa kumele sizwisise njalo ukuthi iZimbabwe sijwayele ukuba nezethekeli waba nabothi bhayijuka la, kutsho ukuthi asonto entsha. Bazabuya bazadinga into eqakathekileyo kuzakwenzakalayo. Mina into kade ngiyifisa ukuthi ma kuyukuthi abe-IPU bengabuya bengaba lo mbono, sike sizwe la i-United Nations ikhuluma kancane nje ngeZimbabwe.
Imizamo ye-Studio 7 yokuzwa imibono kasomlomo wedayile ephalamende umnumzana Jacob Mudenda ngokuza kwequla ele-IPU ibe liphutha njengoba ubengadobhi ucingo lwakhe. Ukusenjalo, usikhala namhlanje ufikise iminyaka engamachumi amahlanu lanye 51 selokho wathetshulwa yingwe. Abemuli yakhe, abangane lamalunga awe-CCC ephalamende bamlande emthethwandaba namhlanje lapho abemele athoniswe khona bezomfisela ilanga lokuzalwa elihle. Bamthengele ikhekhe abamnikeze lona icala lakhe lingakaqali ukuthoniswa, bemhlabelela lengoma. Ilunga le-CCC ephalamende unkosazana Ellen Shiriedenga uthe kubuhlungu ukuba usikhala usehlale isikhathi eside kangaka ejele.
Ukhathi esinxa sikhangela indaba kaba kusikhala leyo ukuthi icala lakhe alifuni ukwesula loba nje kumgceke ukuthi ubaba loka lacala ende sikhangela njalo kulabantu bethu abalokhe behlukuluza.
Usikhala kazange athonisiswe namhlanje ngoba amagqwetha akhe athi umnumzana Harrison Nkomo lomnumzana Jeremiah Bhamu abephathekile, kodwa wayevele wala ukuthoniswa namhlanje esithi ufuna ukuphumula ngelanga lakhe lokuzalwa. Icala lakhe lokuthuthuzela udlakela lizaphenduka edale mhlaka 13 wenyanga ezayo kaLwezi. Ngimele iStudio 7 niseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Joe Biden weMelika usekhuthaze inhloko kahulumende yele-Israel uMnumzana Benjamin Netanyahu ukuthi avikele uZulu njalo avumele ukuthi uncedo lokudla, imithi lezembatho lungene eGaza. Ngesikhathi amazwe omhlaba ekhuthaza ukuthi kuphathiswe abantu abalimeleyo lababhidlizelwe imizi yabo. Ekuhlaziyeni lolu daba, iStudio 7 ixoxa lengcwethi kwezokulima njalo engumqondisi wenkampani yezokulima eGreen Africa Technologies, umnumzana Angliston Sibanda.
Njengoba kuvele ngokwejayelekileyo, ilizwe nxa selisempini
ekunye konke kuyama kukhangelwe leyo mpi. Siyakwazi ukuthi njengoba uchilo eZimbabwe ibibenefita kakhulu kuma bilateral relations esilawo, ubudlelwano esilabo leIsrael, okunjengokuthi sibone lamankampani eIsrael anjengabo Petstock ebuya esiza lapha bakhona eHarare ngale ibabasincedisa kakhulu thini njengabalimi elungolwazi langemichina kanye lanhlanyelo lento ezinjalo. So sikhangelela ukuthi sikholele ukuthi ngabe kuyenzakala ukuthi kube lokukhumisana umlotha ukuze kuyiwe phambili, siqhubeke sisizakala njengeZimbabwe.
Manje lokhu nxa kunjalo kulichiya lingapi?
Thina njengeZimbabwe besesiphakathi kweconflict, ukuthi sasiconflicted ngoba okunye uhulumende wethu uyabe ekhuluma besithi sisima labantu bePalestine, at the same time siphinde sibe sisebenzelana leIsrael, okutsho ngokusoba ukuthi njengo nine aligned movement, thina njengo singa njengamalunga e nine aligned movement, kusithola sisiphakathi kwezimpi esingelani lathi, ifana ke le mpi ye Ukraine le Russia, ukuthi sasithola sesokumele sime le Russia ngoba iRussia yiyo eyasincedisayo ekulweleni inkululeko yethu. So sizithola sisiphakathi kwe-MPS ngalani layo, ibisiphambanisa inhlelo zethu lobudlelwano bethu ebesilawo.
Ngendlela i-Israel esihlasela ngayo laphana idinga abantu abebutho leHamas, ngombono wakho ubona sengathi impile ingaba isiseduzane lokuphela na?
Impile angibona ukuthi seduzane lokuphela. Ngibona ngani kuseduzane lokuthi kube sibe sengozini yokuthi amazwe asekela iHamas agoqela oJordan Iran, lamanye amazwe ama-Arabu basangaba lakho ukuyithenga impile, bese kuthi amazwe anjengabo North Korea avele elokhophe lokucabana lamazwe anjengabo America, eMelika yona evele isekela i-Israel. Sisangabona nxa kungalwenzwanga masinyane sikusuku-escalata sisiba lempi yomhlaba wonke.
Kuyini okungaphathisa ukuthi impi le ibe imiswa?
Kuthatha ukuthi amazwe anjengabo Russia labo Iran, lamazwe anjengabo America labo Britain bangenele ekuthini kukhulunyiswane, bekele ukube bethumeza izikhali losekelo, ngoba nxa belokhu bethumeza izikhali losekelo bangezelela ukuthi impi le iqhubeke imemetheka, izagcina ingelamkhawulo, izagcina ibulalise abantu abanengi, izagcina ichaphakele kwamanye amazwe.
Lo ube ngumnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi kwezokulima njalo ngumqondisi wenkampani yezokulima eGreen Africa Technologies. Ukhulumende uthi usehlise umthelo wamanzi asetshenziswa ngabalima bethelezela ngesilinganiso esedlula amachumi amathathu ekhulwini 31% ngenjongo yokuphathisa abalimi ukuze benelise ukusebenza kuhle lonyaka ngesikhathi kukhayelelwe ukuthi izulu lilakho kungani ngemfanelo. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba.
Lokhu kwethulwe ngumphathintambo wezokulima umnumzana Anxious Masuka emhlanganweni lentatheli izindaba oqhutshelwe esigodlweni eHarare.
First suspension.
Sonke siyazi ukuthi izulu lalonyaka kuthiwa lingaba lilutshwane, ngakho uhulumende uzama konke okusemandleni akhe ukuthi abalimi bezuze lonke uncedo abangaluthola ukuze benelise ukuba nesivuno esimqotho, ukwehlisa intengo yamanzi kuzenelisa abathelezelayo ukuthi benelise ukuthelezela ukwenzela ukuthi zivuthwe izilimo zabo.
Wengeze uMasuka ethi uhlelo lukahulumende lokutholisa abalimi inhlanyelo lokunye okudingakalayo luqhubekela phambili kakuhle.
Secondly,
uhlelo lolu sesilungizelela amanye amalanga alithumi lanhlanu ukwenzela ukuthi abalimi bengeze amasimu aphansi kwalolu hlelo. Ukusenjalo, lo nyaka sisungula uhlelo lokutholisa abalimi oncedo lwemithi ebancedayo nxa belima phezu kwenhlanyelo lama-fertilizer kakade bevele bekuzuza.
Kodwa omunye umlimi wasemguza esigabeni seMathebeleland North olima ingqoloyi ongathandanga ukuvezwa igama uthi linyathelo elihle elithethwe nguhulumende kodwa lingeke lanceda kangako nxa kukhangelwa inkinga ezibhekane labalimi.
Abe Ministry of Agriculture uMinister Masi umele bona ukuthi uyayengezelela amadamu ezindaweni lapho kule irrigation khona ukwenzela ukuthi amanzi ayenele lanxa izulu lingananga kuhle. Njalo omunye lomunye ufama oku-irrigation scheme athole ama-bohol. Ifamu enye leyinye ibe le-bohol bayi-equiphe njalo ne-solar ngenxa yokuthi amagesi khathesi ayahamba kakhulu.
Umsekeli kamqondisi wenhlanganiso yalabo abafunda ezokulima emakholishini e-Coalition of Agricultural Graduates of Zimbabwe, umnumzana Hanani Nleya, uthi uhulumende uthethe inyathelo elizanceda abalimi abaningi.
Ya, imuvi yakhona inhle kakhulu, i-right, ngoba iyancedisa ukuthi ama-farmers, umhlabathi akade bewulima vele, sebezalima more because uzathola ukuthi irrigation probably ngayile 100 hectares. Uthole ukuthi ngendaba yemali leyana, ngendaba yentengo, ufama usezilimitha ngoba uyabe vele lesinye isikwelede esi-carried over from the previous season. So ufama ube selima indawo encane, but kathesi nxa imali siyehlisiwe, umlimi usezalima indawo enkulu.
Umlimisi omkhulu wenkampani elungisa inhlanyelo eSidco ezabelweni zamaNdebeleni, umnumzana Wallace Banda, ukuthaza abalimi ukuthi belondoloze amanzi nxa bethelezela.
Inhlelo zokuthelezela ziyasiphathisa kakhulu ngoba ziyayenza ukuthi ngesikhathi sama-dry spells kumbe ama-droughts izilimo zethu ziphutshe. Njalo futhi siyananzelela ukuthi inhlelo lezi zokuthelezela esithi ngama-irrigation schemes ziyasenza ukubana senelise ukuthi silime izilimo lezi ezidinga isizini engaba iyelulekile esingathi yi-long season length. Singananzelela imihlobo yezinhlanyelo, silezinhlanyelo eziphuza ukuvuthwa. So ngenxa yokuthi siyabe silokuthelezela siyenelisa ukuthi sihle sifake izilimo zethu ngaphambilini uhlelo isikhathi sokuna kwezulu lungakafiki.
Uhulumende uthi sikhuluma nje amasimo angaba ngamahektha phose izigidi ezine 3.8 million hectares aselungele ukulinywa phansi kohlelo lweIntwasa. Uhlangothi olubona ngezomumo womkhathi luthi eleZimbabwe likhangelelwe ukuthola izulu elingenela kusiya kwelilutshwane lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Inengi labantu emadolobheni lithi ukuchithelwa amandla kagetsi mahlayana kulokhu kuqhubeka njalo kubangela ukuthi impilo ibe lukhuni ngoba inkuni zokubasa umlilo wokupheka azitholakali lula njalo ukudla kuyonakala kuma-fridge. Inkampani ebona ngokwethulwa kwamagetsi elizweni ezisa isanda kwethula umbiko othi isalungisa imitshina esitishini se-Wange Power Station ukuqeda lolu hlupho. Njalo kuzathatha amalanga angamachumi amathathu ukuthi u-Unit 7 walose stitchi elungiswe. Ukuze sizokunenga lolu daba, usithandekile Mhlanga owe-Studio 7 uxoxe lonkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association.
IBulawayo ikhanya imnyama kayela magesi indawo eziningi, ayahamba engabuyi. Izolo ngingathi ngithela ngifika mina I was out of town athi ngifika ngezwe abantwana besithi abuye 30 minutes ukuphela ahamba and afectizinto zonke onyama laba sebebolile abakumabhizinisi laba abathengisa izinto ezinjengabonyama omizimithin chicken vele theyare running at a loss. Singathi siqeda ama-elections kwahle kwaqalisa nje ukuthi yenze ukuthi amagesi ahamba eka amanzi ehambe kuvele amagesi ehambe. Mina ngisebenze ebidelisi daba nesikhathi sokuthi vele uyaqalisa amasebusi okungela magesi. So usupololo vele lokhu siya ongoing up to the time yokuthi kathesi iBulawayo vele ngingathi kudakti bathatha about 2-3 lokuze days lingela magesi complete.
Ngaphambilini kwalingxoxo ke wathi ubuse weteleni lakho obekusisela ukuthi kuhambe njani.
Bebesithi i-load shedding yona le ekhona inormal load shedding and kusema etown emayadini is a hotel athi vele ingelalayo namagesi belithola amagesi maybe for 1 hour 2 hours but afeyilayo ebe week amagesi angkhona ebe feyile even to pump ama-generators abo ebe malukuze ama-whatever okuphampayo okubisa amanzi from phansi engenisa kwamajojo so they were failing bagcina besebenzisa ama-generator and ama-generator couldn't cope again ukuthi ephampe amanzi engene kumajojo ukuthi sifune sithole amanzi so the situation is bad ngingazi ukuthi kathi kuhamba njani ukuthi ngobulawayo yedwa ngoba kuyenyezwa kuthiwa iplant enye esewange ingathi failile or whatever the problem is le government yeduvelela inike i-statement yokuthi sitshele ukuthi why siba ne-load shedding phongoba mnyama nje liphelele nje and abantu bababulawayo they're just making a joke I remember omunye ukunezithi upresident wethu wathi mna kunginyama zezibola sifonele so mbana kule-phone number yokuthi zimfonele so the situation is bad especially kulaba amazembazi athengisa you know izinto ezinjengezokudla zona ezozigcina emafridini ezidingani so amazembazi they are having i-hard time bale losi bale stress zokuthi endlini akusagcineka kuyinyama kwesasigeka zefridini bale stress sokuthi amabhizinisi abo abahambi bale stress everywhere plus lezinto ziyafa amagadeti ayafa nxa amagesi ezabuya ngospata 2-3 minutes sehambile ifridi sinechike amaglobe kuyatsha everything.
Lo ngunkosazana Debra Mkhasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga oweStudio 7 ekoBulawayo. Idale lePhalamende eleZimbabwe namhlanje liqalile imihlangano yalo yokuzwa imbono kaZulu ngohlelo lokubuthaniswa lokusetshenziswa kwesikhwama semali yesizwe nguhulumende esomnyaka ozayo olwe 2024 National Budget. Kubika umlondolozi Ndlovu weStudio 7 eHarare.
Owake waba ngumsekeli kamphathi intambo yezemali njalo ekhokhela ikomiti ebona ngokusetshenziswa kwemali ePhalamende umnumzana Clemens Chidua uthi baza kuzwa imbono kaZulu besebenzisa inkundla yokuxhumana yebulenjini eyeZoom.
The moment given that the portfolio committees were constituted a bit late, we are not going to have a physical budget consultation. What we have decided to do is to make use of the submissions that were done at institutions.
Owakhathesi ngenxa yokuba sabuza uqala ePhalamende, asisoze sikwenze lokhu ngokubhotabhota, siza kwenza lokhu sisebenzisa iZulu.
Kodwa iningi labantu lithi lokhu kuzaphazamisa uZulu ukuba aphe imbono yakhe ngoba bengelayo imali yendleko yokuba ebulenjini ku-inthanethi. Omunye wabasole lokhu ngasizathu sinye sendleko ebulenjini nginkosikazi Princess Sibanda. Isakamuzi seHarare.
Indaba le izakwenza ukuthi singakwanisa ukutsho ama-views ethu on i-budget. Ngoba silamali yokuthenga i-internet. I-internet isidura eZimbabwe njalo iyahlupha i-network yangkhona. So asoze sikwanise ukukhuluma ama-views ethu.
Idale lePhalamende lithi kalizange lithole isikhathi sokuba libhode lisizwa imibono kaZulu lonyaka ngenxa yokuba amakomiti la ebekwe ePhalamende sokusela amalanga amalutshwana ukuba umnyaka uphele. Ngimele iStudio 7 niseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Ingcwethi kwezempilakahle zikhuthaza omama abazithweleyo ukuba bayebhalisa masinya ukuze bahlole igcikwane lengculaza ele-HIV AIDS. Lokhu kwenzelwa ukwehlisa amathuba okuthelela umntwana ingculaza nxa kuyikuthi umama utholakale elalo. Inhlanganiso e-UNICEF ithi abantwana abayisithupha ekhulwini i-6% batholakala bethelelwe igcikwane le-HIV ngonina. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abezempilakahle bakhuthaza umama ozithweleyo ukuba abhalise emaklinika nxa eselamaviki alitshumi lambili, i-12, ukuze ahlolwe nyanga zonke aze ayebeletha. KoBulawayo ukubhalisa kubiza amadola angamatshumi amabili, i-$20, kodwa emaphandleni omama babhalisa kungela mbadalo. Umuntu ophila legciwane le-HIV ulakho ukuphila iminyaka engamashumi ayisithupha lasithupha, i-66 years, kodwa ke lokhu kuya ngokuthi umuntu ulandela njani izixwayiso zokunatha amaphilisi lokuba ubanjwe igciwane selikubanga elinganani, njalo abantu bayachiyana ukuba bahlaselwa njani ligciwane leli. Unkosikazi Nomthandazo Ndlovu, umongi, ukhuluma ngokuqakatheka kokuhlolwa igciwane le-HIV kwabomama abazithweleyo.
Umama uyabe engahlolwanga igciwane le-HIV engakazithwali kumbe esezithwele, ngoba ukuhlola igciwane lokhu kwenzela ukuthi sibone ukuthi amagciwane maningi kangakanani egazini likamama, njalo sibone lokuthi amasosha wakhe womzimba aqine kanganani. Singakuvikela ngokuthi ngesikhathi umama engakazithwali kumele aplane ukuthi uyamfuna umntwana, ngifuna nini, ayesesiyahlolwa-ke isimo sakhe sokuthi ulayo yini i-HIV.
Unkosikazi Josephine Ncube, owenhlanganiso eyezenzeleni Network esebenza labantu abaphila legciwane le-HIV, uchasisa isizathu ezenza ukuba abantwana baqhubeke bethelelwa igciwane leli ngonina.
Esikutholayo kakhulu yikuthi uzathola ukuthi esikhathini esiningi ku-culture yethu silento liyana eyokuthi umuntu uyaqala afihle ukuthi uzithwele kumbe kube njani. Esikunanzelelayo futhi yi-late registration eyenziwa ngabomama abazithweleyo kuye emakliniki. Abanye bangikhona umuntu uhamba esehlelelwa kuyikuthi vele akusela ndlela yokuthi ungavikela umntwana. Abanye bangikhona vele bahamba sebe-advanced in pregnancy ukuthi vele usezakuyabeletha. Kusokulamathuba amancane okuvikela umntwana ukuthi athole igcikwane.
Unkosikazi Ncube uqhubekele phambili ekhuluma ngenhlupho abahlangana lazo ngesikhathi bezama ukwehlisa amathuba okuthelelwa komntwana igcikwane leli ngunina.
Uyathola ukuthi abantwana abazalelwa ngaphandle kwamazwe babuya, asithi njengabo-South Africa labobotswana, abantwana labana bayalethwa kubogogo ekhaya. Ugogo uyabe engakwazi ukuthi umntwana lo yi-exposed baby. Ugogo wafika zihlalele lo mntwana. Umntwana isethu athole ukuthi ancediswe ugogo yena uyabe lokhu ephethejani engakwazi gcina umntwana. Uthi esesiyahlolisa umntwana ukuthi ngaba legciwane le-HIV ayitholakala umntwana eselala igciwane le-HIV. So ku-community siyazama ukukhuthaza ukuthi abantu bakuzwisise ku-community. Sikhangela ama-caregivers abangogogo laba abareceive abantwana, omamanyana laba abancane, ukuthi we want to end AIDS by 2030.
Umnumzana Kasira Eweta, umqondisi wenhlanganiso ye-Loving Hand ekobulawayo, ukhuthaza usekelo lwabesilisa nxa umama esezithwele ukuze kwehliswe ukumemetheka kwengculaza kunsane ezizalwayo.
Ukuze iprogramu leyi iphumelele kakhulu, it also needs i-involvement yabo baba. And nxa sikhuluma ngomzali, sitsho wonke umzali, ubaba lo mama. So sekusengele futhi njalo ukuthi kulabantwana abazithwalayo, abanye bangikhona babe sebesesaba ukuya ezibhedlela ngoba kwesinye isikhathi because of stigma and discrimination. So siyakhuthaza kakhulu ukuthi sisondelele abantwana abangabe bezithwele in our communities.
Unkosikazi Babongile Chuma, umama ozithweleyo, ukhuluma ngezizathu ezibenza basukumele emuva nxa kumele babhalise ezibhedlela.
Nxa sikhanya indaba leyo uthelela abantwana igcikwane le-HIV, mina ngokubona kwami ngibona ngani imali yokubhalisa yiyo eluhlupho, ngoba imali eyabe ifunakala upfront. Njalo labomkethu labo badonsele emuva, abafuni ukuhamba emaklinikhi. Okunye indaba le egcikwane ukuthi siphumele egcekeni ngezitatha zethu kunzima. Yikho-ke abantu sigcina abantu benathi amaphilisi befihla ngoba lokhu kule stigma around indaba ze-HIV.
Okuphume embikweni wabenhlanganiso ye-United Nations Children's Fund kukhangelwane lo hlelo oluthi Ending HIV AIDS with Children, Adolescents and Young Women, kuveza ukuba abantu abaphezu kwesigidi 1.3 million baphila legciwane ele-HIV. Kunani leli abazinkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa lambili, i-72,000 ngabantwana. Kuthi inani labo mama abazinkulungwane ezedlula ezinhlanu, i-53,000 lalidinga ukuba livikele osane esingakuthi i-prevention of vertical transmission ngomnyaka ka-2021. Indawo ezilamanani aphezulu okuthelelwana kwegcikwane zigoqela iWange, iGokwe, iHarare, iBulawayo kanye leManicaland. Ngimele Studio 7 ngobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Good Life Talk namhlanje sikhangela isinqumo senhlanganiso ebunjwa ngamalunga amadale ePhalamende emhlabeni jikelele eInterparliamentary Union esithi izathumela iqula eZimbabwe kuyahlolisisa ngokuvalelwa kwesikhathi eside kwake wamela izenge zaWest edalele ePhalamende omnumzana Job Scala owebandla eliphikisayo ele-Triple C. Silu kubake lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi asidibaneni ngo 6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa iyi nhau.